Nathi ndavuma wande jambo ikadishe kuti ZANU-PF sekugara kwayo yanga isingadi kuti musangano wedu uendere mberi ikatumira matsagi vanhu vanga vasvika almost 200 chiri kuti kashamadza ndechekuti kuuya kwavaita pasiri pahotel patinofunga kuti pane security aingabhurichwe zviri nyore vakapinda vakasvika pakupaza madhoo kupinda matachiitira musangano vakarova vanhu vachipaza zvinhu tine vamwe vakuvara vari kutoriwa kuchipatara vari kuonekwa nana chiremba vanhu vanga vachiti vezano vauya ava vanga vachiti akiusa mhosva dzakasiyana unoda kusa hurumende kuri kupiwa mari nevarungu nezvimwe zvakadaro
saka zvazofamba sei musangano wenyu wabva wapera here apa
mamembers ecoalition tinoramba tichatenda nekuti havana kudzorwa kumashure varamba vachishingirira kuenda mberi neprocesi yavo chazongosara chete ndiche kuti pazokundikana kuti tisarudze chairperson navice chairperson nekuti vamwe vakakuvara vava vachakwasi kuendeza mberi neprocess asi maresolutions abuda zvakanyanya anosanganisira yekuti coalition iite yevanhu ichishandira vanhu iri devolved isiri kuharare chete ichibata munhu wese ichiita kuti maindrest evacitizens ese anga achadiswa chaurumende yemusiwo yekuti igadzise nhuna dzevanhu saka tichange tichizokoka musangano pasina kupera mwedzi unoteera kuti tiite sarudzo dzachairperson navice chairperson imi saspokesperson tichange tichiacta sachairperson kusvikira urongwa hwekusarudzwa kweutungamiriri hwasachigaro nemuteedzero wake waitwa
maziva sei kuti vanhu vakurwisai ava ndevezanu pf
taziva nenyaya yekuti vanga vachi tapota vachiita maslogan emusangano wavo wezanupf vanga vachipushawo zvakanyanya vachitaura kuti vachishandisa rhetoric inotaurwa nezanupf yekuti munosponzwa newest vachishandisa rhetoric yemasanctions nevamwe vatatu identifya vanotombozikanwa nevagari vemuza wayo vanga vari mupati yemusangano wedu vachitozikanwa kuti ava vanhu vezanupf ende mapurisa azouya tatokwanisa kuvarongedzerawo vamwe vacho vatatu vabva asi havana kukwanisa kusungwa nekuti tatitori nevanhu vemubla wayo vanovaziva vanhu avo
zvino pamasarudzwa kuti muite mutauriri wesangano iri muchazvikwanisa here imwi zvemuri mune zvimwe zvinzvimbo muna mamwe masangano akafanana neatus munozorikwanisa here basa rose rakawanda kudai
hofu iri basa riri nyore pakuti kutaura kwatiri kuita acrisis coalition mubatanidzwa wemaorganization ese kusanganisira atus tinenge tichingotaura zvinenge zvichitaurwawo nemaaffiliate members ende tine rombo rakanaka tine secretariat yakatisimbei kucrisis inotiitira basa redu rese isu chedu chete kutaura nekupa urongwa rwekuti nezvimwe zvinganyorwe nezvimwe harisi basa rinenge rakati wandei isu tinongopa political direction asi tine vanhu vanenge vachiita basa repacrisis zuva nezuva saka hazvizotidyire munguva yakawanda sezvo kuti tetingoti misangano pano neapo nenguva dzino neidzoti titsanangura kuti tinodei kuti chiitwe tichiitawo mainterview pano neapo kana paine nyaya dzinoda kuti titsanangura.